vagodzoni moyo dzakambotaura kuti va kuita kuita ivo poster child wedisunity and tribalism. Zvavari kutaura hazvina kana maturo. Tiri kuita general council yedu mangwana. Nyaya yekuti vanhu vanoti opposition iri kuda kubatana nevamwe, iri kuda kubatana navatsvangirai, iri kuda kubatana nemamwe mapoka. Ivo voti zvakashata izvozvo. Ndokuita nhumbira tsime, ndokuita kurasha gwara reopposition vachinunga-nunga negwara retribalism negwara reZANU-PF.
Asi bumbiroro mutemo wepati yenyu rinotenderana nezvavaita here?
Bumbiroro mutemo wepati ino haritenderani nezvavaita. Hakuna mutemo unoti munhu unongomuka wodzinga president wepati kumiting yanga isina kudaidzigwa, kumiting isina kutsarukano, kumiting isingatozika munani nani, wongoti uri kumba kwako wounganidza vanhu kuofisi kwako isiri ofisi yepati, usina kudaidzira vanhu vepati, woita zvokutumwa neZANU-PF. Vanhu vese vese vaichema muno munyika kuti sei vakomana ava vana Woshmen vana Tendai Biti vasina kubatana navatsvangirai tibvise hurumende yeZANU-PF. Iwewe ndoo zvaunotitika tika nazvo kuti aiwa havafanirwi kubatana, aiwa ndoda kuvadzinga, vanofanirwa kungoramba vaneni chete. Zvinhu zviri kuitwa nemunhu anenge atumwa neZANU, zvinhu zviri kuitwa nevanhu vada kuparadza opposition vasingadi kuona kubatana kweopposition.
Munofunga kuti zvavanotaura zvakonzerwa nei?
Zvavanotaura zvakonzerwa nekuti takati tinoda kubatana navatsvangirai, takati tinoda kubatana neMDC Alliance, takati tinoda kubatana neopposition imwe titarisane neZANU-PF muboni-boni tichiidzingirira. Ivo vari kuti aiwa ngatirambei tiri zvitikitiki tiri pakona pedu, votivo ngatirambei tichingo shanda tiri pamwe chete tiri tega, tiri kuma tribe edu, tiri pahurudzi hwedu. Haisisiri nguva ino yekuti tiite zverudzi rwako, inguva yekuti tibatane nevamwe, tibatane navatsvangirai, tibatane navavoshmen, tibatana nevamwe vese, tisunde chipuka chinonzi ZANU-PF. Zvino kana iwewe uri munhu ari muopposition anoti vanhu ava taakubatana navatsvangirai, ende tomofangwa kuziva kuti vagodhoni moyo ava vakamboita best man vatsvangirai pamuchato wake, vakaitwa minista navatsvangirai, vakaapointwa kuita minista vasina kana kadri MDC muhomwe. Asi iko zvino ndoo voita mharapatsetsetse, ndoo voita kuti tiri kubatiranai nevatsvangirai, tiri kuitei zvemuMDC Alliance. Ndoo zviri kudiwa neruzhinji rwevanhu. Masavhai ese maafro baromita akati ngatibatanei neopposition yese, voti kwai vabiti varesha nekuda kubatana neopposition. Aiwa isu tinoti kwete, ticharamba takasimbirira nenyaya yekubatana. Nyaya haizi yemasitsi bodo, inyaya yekuti tibatana tifambire pamwe chetewo. Ndoo zvavari kutivengera.
Musangano wenyu wamanga makaronga wamangwana uchaenderera mberi here?
Ka musangano wedu ndoo uripo pamutemo, ndoo watatakaronga, ndoo wanga uchizivikanwa nemamembers edu, ndoo wanga achizivikanwa nevanhu vese jekerere. Aka kamusangano kavanoti kamusangano inyaya yemunhu akuda kungoitawo zvaari kuziva kuti mangwana achaenda kuchikoro obva ati ndatanga chikoro changu. Hazvina maturo, hakuna kwavanosvika. Tiri kuenderera mberi nemusangano wedu weGC totaura nyaya yekuti tibatane seopposition. Izvi zvavaita izvi zvinhu zvisina maturo, zvinhu zviri kufungwa nagodhoni moyo. Hameno kuti apindwa nechikonye chei, chikonye chekusada kubatana nevamwe, chikonye chekuda kuita basa reZANU-PF. Hameno kuti zvinobetsera here vanhu vekumatebhelilendi izvozvo zvokuti munhu anoramba kubatana neopposition yese achiti inini ndini mukuru wematebhelilendi. Vana Woshmen vakasevenzako, vana Kootat variko vari kuti ngatibatanei, vana Tabitha Kumalo variko vari kuti ngatibatanei, vana Pulu vari kuti ngatibatanei. Iwewe woga woga ndiwo unoramba kubatana nevamwe, chinangwa chako chinenge chiri chei?